Vamunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wemadzimai ebato ravo Women's League muHarare nhasi. Vamunangagwa vati zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika dzekumawirira pamwe nevamwe vemabhizimisi vanokara mari zvinopfurukidza mwero ndizvo zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira zuva nezuva. Vati nekuda kwaizvozvo mangwana chaiwo vachazivisa matanho avari kutora kugadzirisa nyaya iyi.
My government will tomorrow be announcing concrete measures to tame.
Mangwana tichatora matano atiri kutora kudzivisa inflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo zvisina maturo.
Mari yemuZimbabwe iri kuramba ichishaya simba zuva nezuva, izvo zvave kuita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zuva nezuva, zviri kuita kuti veruzhinji munyika vayaure nenhamo. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kuona kuti vanhu vawana zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Vatiwo hurumende yavo iri kupa madzimai mikana yeku zvisimudzira mumabhizimisi dzidzo pamabasa.
The ZANU-PF government has amended the constitution to extend.
Hurumende yeZANU-PF yakavandudza bumbiro remutemo kuwedzera uwandu hwemadzimai muparamende kwemamwe makore gumi.
Pamwe nemunyaya dzematongerwo enyika, vatiwo kunze kwemuparamende hurumende yavo yakawedzera zvigaro zvemadzimai mumakanzuru, vachitiwo madzimai akawanda ave nezvinzvimbo mumakomisheni pamwe nemakambani ehurumende, izvo zvange zvisiri kuitika kare. Mutungamiri weZANU-PF vatendawo madzimai nebasa guru rakaita panguva yedenda recovid-19, vachiti vakaita basa guru rekugadzira zvivharangozi kana kuti mamask pamwe nemishonga yekuuraya utachiwana kana kuti sanitizers. Vamunangagwa vakurudzira madzimai kuti abatane kushanda pamwe nekusimudzirana, vachiti hurumende ichavatsigira zvakasimba. Vatiwapo madzimai achaita sarudzo dzekutsvaga vatungamiriri vatsva anofanira kutevedza bumbiro remutemo webato pamwe nekuonawo kuti madzimai echidiki asarudzwawo achipi namuzvigaro zveutungamiriri. Vachitaura pamusoro pemashoko avamunangagwa, mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vati hapana chavanotarisira kubva kuhurumende yavamunangagwa.
Tiri kuona nekumira kwaita mitengo yezvinhu kukwira kuri kuita chingwa, mafuta, fuel, magetsi, zvose kuti vamunangagwa vamutuli nehurumende yavo yose haina kana hurongwa hungatarisirwe kunzi vagadzirise nyaya dzemari, vapererwa uye vakundikana.
Vati zvinhu zvichanaka chete munyika kana vanhu vakavhotera shanduko gore rinouya. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro nekushaya simba kwemari yemuno kuti vanhu vakwanise kutenga zvinhu.
Saka vimbo yangu ndeyekuti kana pane hurongwa huripo uchaturwa nemutungamiri wenyika mangwana, unofanira kufambira nawo nekuderera kwemari yemunomu zvakafanana nemari dzekunze kwenyika. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vemunomu havasisina vimbo nemari yemuZimbabwe sekuti vangaichengeta iri mari yekuti mangwana vanozoishandisa ichine uremu hwakafanana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.